manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kukadzi 12/2025 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti ari kutsvaga murwi wehondo yerusununguko va Blessed Geza avo vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa kuti vasiye basa vachiti vakundikana. Ava Job Sikala voendesa mumwe mukuru wemapurisa kuManicaland kumatare. Vamwe vakaremara vanoti vari kufara nekunaya kwemvura vachitarisira kukohwa pakuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa aburitsa mashoko kuvatori venhau padandemutande ravo reX achiti ari kutsvaga murwiri wehondo yerusununguko vaBlessed Geza. VaGeza vave kupomerwa mhosva dzekuzvidza mutungamiri wenyika kupesvedzera mhirizhonga nedzimwe. Izvi zvinotevera kuridziro yavo yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havafaniri kuda kurambira pachigaro nekuti vakundikana kutungamira nyika. Vanoti vaMnangagwa vari kuita zveuori chizivano nekutadza kuremekedza rusununguko rwenyika rwakarwirwa nevarwi vehondo yerusununguko pahondo yeChimurenga. Asi vamwe muzanu PF vari kuti vaGeza vanova nhengo yeCentral Committee varasa gwara remusangano. Studio 7 yabata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati ikavabvunza nezvenyaya yekuti vari kuda kubvunzurudza vaGeza.
That statement which I referring to here from Mapurisa is a good part of that statement. Could it be a good or another blessed criminal?
Inyaya dzakare zvakadii dzataona dziri kutaurwa umu?
That is to mashoko akawanda chamaburisa na
Avo vanga vari mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari parunare na Ivan Zininga we Studio 7. Atina kukwanisa kubata vaGeza Mbune kuti tinzwe divi ravo kunyangwe tavatumira mibvunzo panhare mbozha yavo. Asi Evans abatawo sachigaro werimwe boka rwevarwi vehondo yerusununguko riri kushanda navaGeza reZimbabwe National Liberation War Veterans Association ZNLWA vaEthan Matibela kuti tinzwewo maonero avo.
Ndingatange nekuti tinofanira kutarisira chiri kuita kuti musoro uteme handirika kuzoti ani ari kusunga kana haasi kusunga tokutarisira nzou iri mumba ndiyo challenge yatinayo yatinofanira kuadresa.
Itsanangurei nzou yamuri kutaura iyo baba?
Tine machallenges eupfumi hwenyika hwatiri kuti isusu sevanhu vatema hatisiri tese tiri kuwana tine access yeupfumi. Kuenda kwatakaendera kuhondo takaendera kuti vanhu vatema vakwanise kuva vane access yeupfumi hwenyika nemaresources acho.
Imi ndezvipi zvacho zvamaitarisira?
Tatichitarisira kuti kana uchitonga kana uri baba wemba handitika wemusha unongova uchitonga zviri fair matirimana ese west south north east uchiva treater se vana vako asi taakuona manje zvakuitika muground hazvisirizvo zvataiexpect. I think akwanisiwo kunga takangonyarara tichingoningirwa tichingoabviswa zvakadaro.
Asi ka vamwe venyu vave kusungwa zvochienda kupi, zvinopera sei manje izvi?
Kungangonhongwa 101 vachida kuedza kuti chichidzira. Haizvo hazvichadzore ninge kuti isusu zvaangofanana nenguva yaEan Smith kuti kana vanhu vaingodzvanyirirwawo vasingapiwi mukana wekuti vataure zviri muhana dzavo. So tiri kungoita push kuti nyika ino ngaive fair pakutungamirira, hamene kuti ndatsananguravo zvizerewo.
Ipapo pakajeka tsamba yemapurisa maiona kaya nhasi iyo iri kutaura kuti tiri kutovatsvaga. Vambotsvagwa vashayikwa here? Vari kunzi vatiza here?
Handingazivi, ndiri kubhuruwayo. I hope it is not true, nekuti tinenge tichida kuzoziva kuti vari kutsvagirei. Kana vabata iye, that means vari kubata tese, nekuti hondo yatiri kurwisa ndiye munhu wese weZimbabwe. Tingangoti ruzhinji rweZimbabwe ndiro riri kurwisa ninge asizvo dzima nokubata 102.
Avo vanga vari sachigaro rimwe boka revarwi vehondo yerusununguko riri kushanda navageza reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaEthan Matibela vari parunare yeKubulawayo naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Ivanzi abatawo mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira kuti tinzwewo divi ravo.
Tamaona mashoko emapurisa ari kutaurawo kuti kune munhu unoyiwa geza avo ari kutsvaka maererano nemhosva dzakati kuti dzinosanganisira kujuta vamwe mukati mekuronga kwavaita kutengeserana zvinhu pamwe chete nekutuka nekutsoropodza mukuru wenyika, zvinova zvisiri pamutemo, zvose zvataurwa pamutemo weZimbabwe.
VaMarapira vamwe vanonongedzera voti paita ruoko rweZANU PF apa, mungati kudiwo nemashoko iwayo?
ZANU PF ibato riri pasi pemutemo weZimbabwe. Tinoga tichirangaridza vaZimbabwe kuti ukatuka ZANU PF hazvirevi kuti mhosva dzako dzinoregererwa kana kuti hauchafanirwi kusunga. Zvinhu zvatinowanzoona zvikuru sapatinenge tichisangana navanhu veopozisheni kuti vanoona sokuti mukutsoropodza kwavanoita ZANU PF kungosungwa kana kukora mhosva kwaita akufanirwa kuregerwa nokuti akabatwa kunonzi ZANU PF. ZANU PF yaisavapo vageza pavaita madhirawo emaloja. ZANU PF yaisavapo paitika zvikwenezi, paita kusawirirana. Zvese zvakaitika izvati ZANU PF yanga isipo, ende hadzisi nhau dzakasvitswa kumapurisa zuva ranhasi. Chazongoita kuti tichingobuda pachena ndechekuti vageza vakasarudza kuzviita munhu anorarama masu evanhu. Asi isu sebato reZANU PF titoriwo pasi pemutemo, hatikwanisi kutuma mapurisa kuti asunge vageza.
Vageza havaichiri nhengo here yebato reZANU PF? Tinonzwa kuti vanitori mucentral committee.
MuZANU PF munhu unodzingwa kana provinsi yarekomenda, depending nekuti iye ari mustructure ipi. Semunhu wecentral committee, provinsi yavo yakasvisa shoko mberi kuvakuru kuti taakuda kuti vageza vasuguruke. Zvinenge zvakumirira kuti vakuru vachipindura kudzingwa kana kusadzingwa kwavageza. Tinokonfirma kai politburo. Politburo kana isati yataura hatingati muna.
Avo vanga vari mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Sachigaro wesangano reNational Democratic Working Group vaJob Sikala vanoti vari kuendesa kumatare mumwe mukuru wemapurisa kumanikaland akavarambidza kuita musangano mukupera kwesvondo ndokumbovasunga nedzimwe nhengo dzesangano ravo 60 nepfumbamwe. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe divi ravo, asi mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti vanhu vanenge vaine zvichemo nemapurisa vakasununguka kukwidza nyaya dzavo kumukuru wemapurisa vaStephen Mutamba. Ngatinzwei hurukuro yataita navaSikala.
Mutemo we Maintenance of Peace and Order, MOPA, hauta uri kuti musangano wewa tungamiri wema organizations wanufana kutuwa zise mapulisa. Musangano wanufana kuziswa mapulisa bezi. Unenge uri musangano we public meeting unaiti wapa public place. Isu musangano wedu tanga chumitra musango rokupina longa. Panos the Beach of Forest, which is a resort place in musango kutayo. Munzira kuenda kunyangu. Zino, you know, that's saka waka zinia zisa. Kutumusura mokunge vati sunga. Wakanga wogu, ya ira se zina ira. Nukuti wakanga wawona kuti wara shika pa msoro pomtemo. Zino, aungati wara shika pa msoro pomtemo, tongo kusia wakataro, iwe waru, wadzavano. Wawa sunga, mvura ya ina ya mapopo, mamutare musuwacho uwe. Vanu tose tika itakutirwa nemvura. Yakanga ishinaya kumakomoyo. Zima zingwa peri zaka daro nukuti kurwazi wa ukoko yanga iri form of torture.
Ko pamuru kuti amusku regeza mapurisa achidae muru kubayendisa kumatarere vakaku virigiza yivachwa.
Takato zisa magweta wangavari bizi kubane zuru wa ishtrama instructions kwa tiri. Tishiwa uzakuti chichi chaicho chakaitika kubapa taka sungwa kubapa the Beach of Forest. Kuna iswa kupena longa police station, tijizo transewa kupena longa police station, tijizo kumtare central hospital, tijizo vamo nesmi funzo, na ando shakanga tijivunzwa, na ma police and law and order, oma mtare, zose izo zota kazisa, nukuti vanga wachichora kodzeo, zedu, se zotanga tisina mosa, ya tanga tapara.
Saka wa murgo ndesa kumatare apandiani?
Ndisho niwa. Mpulisa haka wea chitindini osa commanding, jaya kuzokusunga ipano. Tuna mirisana mkotlezi mwosa atichikudzai mwosa ya mapara. Asipata ngopeza kusungwa tava kupe na longa. No kumutare sendra police station atinambo zokumona. Ndiye haka wea kapa commandi yoyo. Achuonerewa, haka pizama kwake mpudu. Achita sokuti, takwele tamu yae tukuse maguva kwa hari. Ndiye shonai, choniwa. Oga, watile kuendesa kumatarezi mosa. In his personal capacity, no kutu njinoona saka itaisu. Sanga zisi na mutemo mkati.
Sajigaro, wesanganu re National Democratic Working Group of our Job Scholar. Vachitaura variparunare, varaguchitungwiza, muarare, na Blessing Zulu. Neni, Blessing Zulu. Vatereri hechino hechiziviso chakakosha. Tabe ukwanisa kukupai nau zedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye pa Facebook mazuwa ose. Kana mchita kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motraga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Muno kwanisa kuenda pa Facebook page yedu patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7, zinotema zisina divi razakarere kera. Makatira ku Studio 7, anemi mchurongwa ndini Blessing Zulu. Vamwe varimi vakaremara varimu nedzimwe nzvimbo dzenyika vari kutambira nemufaro manairo emvura mwaka uno vachiti kana ikaramba ichinaya saizvozvo zvirimwa zvavo zvinokura zvakanaka izvo zvinozogona kuvapa goho rakanaka nekupedza nzara iri munyika. Godfrey Mutimba anotipanya inotevera.
Vamwe varimi varikufara kuti vanogonawo kukohwa pakuru vari kumaruwa ematunhu yemasvingo Midlands neManicaland. Amai Memory Masunga rekuward 12 kwachivi kumasvingo vanoti gore rino nyadenga anenge ari kuvaona.
Pakazonaya mvura paha takafara indidi rutasa guru rakakura chaizvo rakanaka kunyange imbamerawo gore rino tiri kutorima. Nyange minda mizhinji yataiona ichivata agori no tukone ikurima
mududu re masvingo matunhu mazhinji akaita segutu chirimwe nezine zaka zakawana mvura iri nani mwaka uno varimi vakaremara vakarima mbisa dzakaita sechibage munga rukweza nemapfunde izvo zvavanoti zvichavapa chikafu uye vanogona kutengesa kuti vawane mari yekuraramisa mhuri nekuendesa vana kuzvikoro mumwe womurimi akaremara ari kwamapanzuro kuzvichavane mudunhu remidlands amai Judith Makasi vanoti zvikaramba zvakadai gore rino havamiriri rubatsiro rwechikafu
vanhu vazhinji vakarima vane urema nemvura yamwari zviya zvose zvokuti zvokupihwa zvokugamuchira chete aiwa tiri kutarisira gohwo rakanakisa
asi kune dzimwe nzvimbo dzakaita seHurungwe neKaroi kumashonaland west vamwe varimi vakaremara vari kuti vari kuchema kuti mvura haisi kunaya zvakanaka izvo zvavave kutyira kuti zvinogona kuwedzera nzara mumwe murimi anofamba nemadondoro vawitness kachingo vekukaroi vanoti hazvina kumira zvakanaka mudunhu ravo
isu kuno kumashonaland west zvinhu hazvina kutimirira mushe mvura haisi kunaya zvakanaka zvokuti sevanhu vakaremara togona kutarisa neimwe nzara yakakurisa kubva pane gore rapera
mukuru wesangano rinomirira vakaremara redisability amalgamation community trust kana kuti DACT vahenry chivhanga vanoti kunzvimbo idzi vamwe vakaremara vakashaya zvikwanisiro izvo zvakadzosera kumashure gadziriro dzavo
kuvanhu vakaremara zhinji vacho vamwe vanga vasina kuri inyaya iyoyo yokuti zvikwanisiro zvanga zvakatarangana uyevo kana pane vakazowana rubatsiro rwezvepfumvudza gwakauya nguva yatipfuure
munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo obedjiri vakaudza vatori venhau kuti vari kufadzwa nemamiro akaita zvirimwa nezvipfuyo mwaka uno uye vanotarisira kuti gohwo regore rino rinenge riri nani kudarika mwaka wadarika asi munyori mukuru mubazi regukuta remasvingo Dr. Admo pazakavambwa vanoti mvura yakanaya zvakanaka
muno mumasvingo takapa vanhu vanodarika miriyoni presidential input saka aitageta munhu wese zvikuru sei vari vulnerable vanosanganisa vakarema vakawana mbeu vakawana maherbicide vakawana mafertilizer basal netop dressing zvose izvozvo
vanomirira sangano rivabereki vevana vakaremara reZimbabwe Parents of Handicapped vaRonald Mazango vanoti kunaya zvakanaka kwemvura mune vamwe matunhu enyika kuchabatsira vabereki vakaita saivo
isu savabereki vevana vanourema tiri kufara zvakanyanyisa nokuti chokutanga-tanga ndikawana chikafu chavana vedu tinoziva kuti mari yatari tichishandisa pakundotenga chikafu yachinge uyezve nyaya yatinaende yokuti vamwe vana vedu vari padet not special diet vanoda chikafu chakasiyana-siyana chinoenderana nourema hwavo saka isusu tikazadzawo matura tinokwanisawo kutengesa chimwe chikafu chishoma totengerawo vaya vana vedu vanourema chikafu chavanoenderana nacho
dr pazakavambwa vanoti madhamu mazhinji emasvingo akazara kusanganisa remutiriki iro rakazarisa zvekufashukira kunyange hazvo mamwe matunhu ari kufara kuti mvura iri kunaya zvakanaka matunhu ematebulelen south nematebulelen north anonzi haasi kuwana mvura yakaringana zvekuti zvikaramba zvakadai nzara inogona kuramba irimo ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachingamidza chizvarwa cheAmerica vaMark Fogel kumuzinda wavo White House mushure mekunge chaburiswa muusungwa kuRussia. VaFogel vakasungwa muna Nyamavhuvhu 2021 ndokutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi nemana. Vainge vabatwa vaine mbanje yavaiti vaishandisa semushonga sekurudziro yavainge vapiwa nachiremba wavo. Mutauriri wemuzinda wemutungamiri wenyika yeRussia weKremlin vaDmitry Peskov vanoti America yasunungurawo chizvarwa cheRussia changa chiri mujeri. Mu Muchikamu chedu chatino tarisa zuruku itkwa nevana ve Zimbabwe varukunze kwenyika. Nasi tine urukuro na vapita Magaso. Avo varimbizimisi regutengesa nzimbo zekuvakira dzimba. Pamwe nekugadzira mishonga yekuchenesa zvinhu vari muSouth Africa. Angati nzwei urukuro ya vaita na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Ichoko aditisi tirikutengesa mahastens arimu Mangwanani Valley, Pretoria West. Mahastens edu ayarwe ari ma 200 square meters achita 15,000 rands. Ma 400 square meters achita 30,000 rands. Panenge pasina registration fee ipapo. Mahastens edu ese wayo tenge tine mvura magets nemigwagwa. Munhu wega wega anenge achiwana title deed yake yaanenge achiwana pa stand yake yatenga.
Zizi zvinodiwa kuti munhu anga achikwanisa kunga achiwana stand kana kuti anga achiqualifya kuti anga achitenga standards.
Mutemo weSouth Africa unotendera chero chizvarwa chenyika ipi zvayo kuti chigone kutenga imba kana kutenga stand any property as long munhu yeye ane birth certificate remunyika yaanobva, munhu yeye ane chitupa chenyika yaanobva kana kuti munhu yeye ane passport iri valid papinda munyika yeSouth Africa anotenderwa kuti agone kutenga property. Unogona kutenga maproperties aya imi musingatogari munyika imomo, motor register neoffice deeds zvinotenderwa izvozvo. Constitution yavo inotendera, vane constitution yakanaka chaizvo. Unotouya uchito investor wotenga imba yako for your family wherever you want to buy kana plus kana plot, munobvumirwa.
Kunze kwenyaya dzekutengesa pekugara, mune zvimwe zvamunoita here muSouth Africa?
Ndiri mu manufacturing industry, ndinoita ma detergents and all cleaning materials, mining chemicals. Ndino supply ma raw materials ku Zimbabwe, ndino supply ma raw materials iwayo ma products angu locally muno mu South Africa. Ndinoita futi zve funeral logistics, nevamwe vanoshanda navo vari mu funeral company inonzi Put It To Rest, tinoshandidzana yangu ichinzo Petmec Logistic Funerals. Tinoripatriata mabodies tichiendesa ku Lesotho, Swaziland, Mozambique, Zimbabwe neMalawi. Ndose zvimwe zvatinoita izvozvo.
Zvose zvamuri kuita zviri kutambirwa sei muSouth Africa?
Mitemo yavayo muSouth Africa yakanaka. Inozongoitawo challenge apo naapo necommunity, asi vamwe community inozvitambira zvakanyanya because tine mamwe maprojects ataita tichobatsiridzwa maclinics like nana Pretoria West momo Totoro nemaclinics ataita zvama kuenda tinobatsirawo tichivapo zvatokwanisa kuapa kuti vagone kufambira zvinhu zvavachienda kumberi. Mastens we had a problem yekuti akatomboita komendichiti sei munhu ari kutengesa land kunogwa airi kuiwana sei land iyoyo. Vanenge vasinawo ruzivo rwokuziva kuti aiwa kune land inotenderwa nehurumende yavo kutengeswa, asi haungotendera kungotengesa. It's a different issue yakasiyana nenyika yedu yekuti maChina anogona kuuya zvavoita zvavanoita vachishungurudza vanhu vachingovasiya vakadaro as community kana kuti government yedu yotovasiya. Kunoku community is very 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 powerful.
Mava nenguva yakadii muchita basa rekutengesa pekugara here, uye magaro muSouth Africa kwenguva yakadii?
Yeah, ndakapinda muSouth Africa 2008 in August. Ma properties ndane 3 years ndirimo ma properties iwayo. We started in ma farms and plots ndobva tazotanga yema residential stand recently. Pozakaona kuti vanhu vari kuda dzimba muno muSouth Africa zvakanyanya. Asi panenge paine risk yekuti nzvimbo yavapinda is either ina kuregularizwa kuti inge ichitengeserwa dzimba. So we decided with my business partner ngati kwanise kuita kuti vanhu vawane matitle deeds vaone musha wekuti ukafa. You know you can build a house once in life kana wakwanisa kuatenderwa mukana iwewe namwari wako.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaPeter Magaso vachitaura vari patonari muPretoria, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Dzimwe nyanzvi nyaya dzezveupfumi dzinoti mitengo yezvinhu zvakaita semotokari dzinotengwa muAmerica ichawedzera zvakanyanya pachatanga kushanda mitero yezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana kana kuti 25% pasimbi kana kuti steel dzinotengeswa muAmerica. Izvi zvinotevera kuwedzerwa kwemitero iyi nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump, uye zvichatanga kushanda muSwatkov kurume. Dzimwe nyika dziri muEU nenyika yeCanada dzinoti dzichakwidzawo mitero pane zvadzinotengawo kuAmerica. Izvi zvinonzi zvinogona kuti patange hondo yekutengeserana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvinhu zvaitarisirwa kuti zvichaita President Trump zvamatarifi zvikuisa 25% matarifs kushamwari dzayo nyaya dzesteel nealuminium. Shamwari dzeAmerica hadzaizotarisirwa kungozvitambira nokuti hazvizonge hwaushamwari nohukama nohusahwira kana zvichinge zvichingotambirwa zveshamwari imwe chete. Izvi zvakataurwa zvataurwazve kuti kana President Trump vakaisa matarif, isu tichaitavo zvimwe zvinoita kuti titsive inozova iyo charu wakadanativu. Nokuti handionini kuti America ingabudirira kana ichiita zvinhu zvinopikisana neshamwari dzayo dzakaita senyika 27 dzeEuropean Union kana Canada.
Munoona sei zviri kuitika izvi takatarisa upfumi hwenyika yeAmerica?
Ruzivo rwoufumi hwenyika hwavaTrump hwati peserei napadivi, nokuti zvavari kuita izvozvo kuisa matarifi kuvana Canada, vana Mexico, vana European Union, kwese uko dzinosanganisira vana Germany, vana Britain, shamwari dzamandoro kwati kwamakore akawanda, zvichaita kuti vatsivevo. Kutsiva ikoko kuchakwidza zvinhu muAmerica muno umu, nokuti zvinenge zvaakudhurira vamabhizimusi kutenga kunyika idzi dzagara dzatiri kutenga nokutengeserana zvakawanda kudarika nyika dzimwe dzose dzapasi rino rose, tichisanganisira China, tichisanganisira Canada, tichisanganisira Mexico, ndidzo dzimwe dziri pamusorosoro pokutengeserana. Zvino kana dzaakunzi tava kuisa mitero yakawanda kune zvatiri kutenga kubva kwamurimi, mabhizimusi vanongoti hongu tichatenga ikoko nomutero wakawanda iwoyo, tongoisa mutero iwoyo kuvatengi, ndio kuzooma kuchaita upenyu hwemuAmerica ihwohwo.
Kuwedzerwa kwemitero iyi kunorevei kuupfumi hwepasi rose?
Upfumi hwemuAmerica, ikonomi yemuAmerica ikakosora ikonomi dzepasi rose yatinoti global economy, inokosoravo nokuda kwokuti kune US dollar rinova iro the international trading currency, zvokuti uremu hwaro kana kureruka kwaro kunondengendesa upfumi hwenyika dzapasi rose.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica, naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Kuzvino tochimbunzwawo pfungwa dzevamwe vatereri vedu.
Pa Studio 7 tinotenda nemashoko ari kutaurwa navageza. Hatichatokurudzira nechekuti aiwa tinovatenda nekuti vatendeuka, vaakuona kuti zveshuwa kwavanga vari vabva murima kwanga kwakaipa. Zvo ndo vamwe vacho vakakonzesa matambudziko esa, zvekuti ava vakasira kuona dzimwe dzenguva mikono imwe iri kumberi yada yakavhunduka yakaorohwa nehanya. Asi zvatakukurudzirana zvekuti pane vose vari kuti vari kuda nyika vefuri, ngatitasava nevanhu vaya vanorwira zvigaro kana kuti kurwira kuda kutsvaga pokuti ini ndikwanise kurwira ndiri. Tivanhu vanorwira freedom first and then zvigaro vozozviona havo, hatichave nefreedom.
PaStudio 7 makadii, ndinoitwa Willard, ndinendanganitora ndiri muPretoria. Panyaya yegeza apa ngatibatira nevana veZimbabwe, chinhu chedu. Hapana mamwe mabvisiro atingaita vanhu, pana mamwe mabvisiro atingaita mbavha idzo. Ngatitozichinja idzodzo mbavha idzodzo, pachauyawo mbavha iri nani.
Baba wevanhu vachinogurei, tinokumbirisa zvikuru kuti nishi weZimbabwe tibatsirane kusapota elder wedu woveterian baba Geza nemashoko avakataura, uye nezvenekurwa kwavari kuitwa, kurwiswa kwavari kuitwa. Ndofunga tese tiri kukuona tiri kukunzwa. Zano iri kuzama kuvatsvagira mhosva, vakauraya munhu vane mari dzavakaba, zvazobuda nokuti nasuno wafurufushwa navageza. Nasuno maoveti mazhinji vaitya but Geza. Saka ruzhinji rweZimbabwe ngatibatsiranei kusapota murume wedu, dziri kuzviziva kuti zano inogona kutomuura kumuuraya kana kumukwadza kana kumuita chimwe chinhu because havazvifariri izvozvo ngatimirei navagesa
ndiva chimambanga parasimbek ndoda kutaura pamusoro pababagesa muofiti babagesa ndinoona muonero wavo wakanaka chose kuti vari kutaura zviri kuitika zviri paground kuti vanhu vari kutambudzika and hapachina chavari kubata asi vari kurya upfumi hwenyika havatombori masoja api vamwe vacho havatozivi nekuti nyika yakarwiwa sei ndivo vari kurya upfumi hwenyika tikatarira ana Ebo Angel ana ningirika ava ana twabangwa vafana ava veshe ava vanye pakuprofita kuprofita kupi imari dzevari kurya dzegovernment nevazhinji vamweni vakasungwa nasokupwanya vesa vazhinji vamweni havana kuenda kuhondo zvinoshamisa asi ndivo vari kurya upfumi wei weZimbabwe
ayo anga ari mashoko evamwe vateereri vedu musakanganwa kuteerera chirongwa chedu chelive talk diaspora forum na 8 PM apo tiri kutarisa nezvematanho ari kuda kutorwa nesadak neeac kupedza hondo mudrc sezvo zvave kukanganisa zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvinoita mabasa munyika iyi nevamwe mudunhu rose aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndokusiyai nantungamiri nkomo munhau dzeisindebele